mukuru webasa mutakanaviri Zimrai vaokei machisa vanoti hurumende iripo yatadza kugarisa kuti vanoona zvakasiyana nayo vasande zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Saka kana mukanzwa vanhu vachiti matoshandira mukuramba muchikuita mudiki 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 kuchirungu vachiti shiringini handiti ivane kuvachitaura chokwadi nokuti zvatakuona zviri kuitika nezvamboitiwa nguva yamugabe zvinenge zvaakuda kutotiwedzerei kudarika nguva yanga vamugabe pavanga varipo. But hatingaregi kutaura kuti pave negavhumendi nyowani. Ngativei negavhumendi nyowani ine maitiro manyowani inoremekedza kodzero dzevanhu inotaurawo nesu.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo, Reverend Hussein Svanda veZimbabwe Christian Alliance vanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzemasangano akazvimirira pamwe nevatori venhabu kwatowedzera.
Zvozikana uchitarisa usi kuti for instance mademonstration ZTTU akaita demonstration vakasungwa ke. So isisu see those as indications kuti operational space is thinking and also if you remember kuti mashootings that happened in Harare, those things aka instill a fear in people. So zvinoita difficult kana uchimobilize vanhu and trying to talk to them.
Masangano anovira kodzero dzevatori venhau vanotishungudzwa kwevatori venhau munyika kwakakwira apo mutungamiri wenyika vachipinda panyanga vakavimbisa kutungamirira kwejekerere. Mukuru webasa muMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe kana kuti MISA vakatabani mwoyo vanoti uwandu hwevatori venhau vari kushungudzwa nemapurisa pamwe nemauto vari pabasa huri kuvarwadza.
Kushungurudzwa kwevatapi venhau dzakwira zvikurusa zvinova zvinotishungurudza isu sevanoongorora mufambiswo unoitwa basa nevatapi venhau.
Vemasangano aya vanoti mitemo inodzvinyira yakaita seposa neaipa ichiri kushandiswa nehurumende yavamunangagwa kumbunyikidzira kodzero dzevatori venhau nevemasangano akazvimirira munyika. Vemasangano aya vati vanoda kukoka mutungamiri wenyika kuti vagare naye pasi vakurukure nezvenyaya iyi. Risangano reCisco Connection rine muzinda waro mudhorobha reJohannesburg muSouth Africa rinoita tsakudzo dzenyika dzinoita utongi hwejekerere vanoti Zimbabwe iri muboka redzimwe nyika dzinodzvinyirira masangano akazvimiriririra. Muzvare Teudha Mawarire vanoona nezvekufambisa kwebasa kumusangano reCisco vanoti kunyange hurumende itsva isina kusunungura nyika kuti iite basa kumasangano akazvimirira oga ine zvimwe zvakanaka zvairi kuita.
Zvakaipa zviripo asi zvakanaka zvinenge zviripo. Saka natiti kudzvinyirira tinoreva kuti mitemo yakaipa ichiripo inogona kushandiswa kudzvinyirira vemapoka akazvimirira. Saka Zimbabwe inenge ichiwanikwa iri yakafanana nenyika dzakaita seAngola, seSwaziland dzisingafariri mapato iwayo akazvimiririra. Zviripowo zvakanakawo sekuti izvino vanhu vakwanisa kutaura vakasununguka nezvimwe zvinowanikwawo. Asi panyaya yekutarisa izvozvo kumapako kusununguka kwawo nekukwanisa kwawo kuita zvavanenge vachida vakasununguka tiyetichiti pachine udzvanyiri ndosaka ichiwanikwa muboka iroro renyika dzakadaro idzodzo.
Kunyange tatadza kutaura negurukota rezvekufambisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nhasi sezvo vari murwendo kuenda kubvinga kubasa. Masondo apfuura vakambovimbisa kuti hurumende itsva iri mubishi rekugadzirisa kuti vatori venhau pamwe nevamwe masangano ashande zvakasungunuka.
Vanofambisa mashoko ndivo vanopa yatingati information kuvanhu vedu. Zvakakodzera kuti tifambe tese sehurumende nevanofambisa mashoko nekuti patinofambisa mashoko ndo panoita kuti vanhu vanzwisise kuti nyika yavo iri kuenda kupi yakanangana nekupi. Isu hurumende iripo itsva iyi yeSecond Republic yakanangana nekutaura nevanhu nokuti vanoshandira vanhu. Naizvozvo vanoda kuti vanhu tinzwisise kuti vanhu zvavanoda zvii.
Asi masangano aya vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo hurumende ichingovimisa asi pasina chinozobuda. Ndakamirira Studio 7 kwaBulawayo ndini Tanzi Maramba.